manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 14 2020 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupi.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa wehurumende wekuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokachamadzwa Vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Munyore anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vaInnocent Gonese. Vanoti havasi kufara neurongwa wehurumende wokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko ava Gonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard Professor Lovemore Maduku vakaudzawo vamunangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa wehurumende weConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupi. Tinofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro nevanhu. Pari zvino tisakabudisa kuriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika harisiri nyaya yezvemapadhi ematongerwo enyika asi nyaya yeruyeyere ruzhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro yonga vakawanda chanyiso naisi sebato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANUPF uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipuhwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekungatarisa zvinyangwa zvacho zviripo ndezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yekusarudzwa kwamajaji ematare makuru eSupreme Court neConstitutional Court zvabuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vofira kumainterview zvinonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 chainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri aizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka changa achizomutsiya ndeupi. Izvi zvokuti ngatidzoperei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati rake rosarudza munhu waroda kuti ainge pachigaro singaindi kuvanhu hazvina nematuro hazvina nemusuruisi masimba eparamendi akuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rweZimbabwe kuti iite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine huwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndizvo ndatsanangura zvida kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita kuti wakawanda ndivati. Panodiwa National Assembly panodiwa 180 vachadzingira kusandurwa kubimbiro. Musenate inenge ichidiwa zvakare 2/3 inenge ichikwanisa kuti 54-1 out of 90. Sikati vatakaona zvinhu kwapera zvekuti zvakashayiwa manumbers iwo. Ndikutaonawo vanenge vachimboitawo pfungwa dzishoma nedzishoma yanoti mudzanipiwa navabvudzi kufunga. Asi vamwe vanombopotawo vachingofunga vakaregera kuuya kuparamendi. Kuitira kwandiriisa mukatarisa mumagwaro kune zvinenge zvichidzidzira zvisina kutouya. Zvekuti wakati kuti vapasa vakaita zvekudiridzira vakati hatiita vanhu 180 asange vasingasviki. Kati kuti isusu tada kuonesawo vamwe vadii vedu chaivo tibatsigira zvinhu zvisina maturo. So bhati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti tisazoita zvinhu zvakadhakwa kudai.
Munoona here vamwe venyu muzanupf vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa hapana kuwirirana apa zvinongoitwa nemukuru kuzarikuyevha mabvudzi kufunga kana kupikisa ka hazvina kubva kubati katinesa kuti tivaita muchosangana navo muparamendi havawirirani nezvezvina zviitwa haimuhwesa rikutigira zvinhu zvakapisa kuda.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchingurika Shiri, vakatyamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus, vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa naMwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchingurika Shiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchingurika Shiri vakatsvamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi. Masanctions kai? Masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions. Mwari wabva ati zve. Wakuswera wari muzimba kusisina ba economy yawo yakuchema. Handiti yedu iri kuvari kutichemedza. Trump ngaaziwe kuti hasi Mwari. Muruda kuti tishinwe tiendepi? Chimbosvinwa iwe necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai Muchingurika Shiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isusu kutunga miru wegu hausu kuziva hauna kwara kunyato ziva tunopasi kana chirarama tunofamba chini njozi ya wiru wanevanu Europe njozi nukwasa ungo tulira kuru futu kwa Afrika in Zimbabwe in particular saka wakawana mtunga miri akaita saoparo tungamirira Minister of Defense watu kutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutumira munhu yeye arikuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchinguri kashiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita mastrategy usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamachete waya wari kutema iko zvino takazosimuka se joke kuti angati dile newano. Wanga wari ma MDC angari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamachete zvonzi mazvona izanopifa. So vamwewo vamwewo varipo ndururani asi MDC yanga yatipindawo futi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbove mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANUPF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara, kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunowa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiani angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro. Nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese, inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vachanga vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato reZANUPF vapepuraito garepi negurukota reMashonaland West amai Muliswa Chikoka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakavhunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vamudze vanhu kuti unoita sei corona virus. Saka ndo zvatinongokoshesa zvekuti tidzivirire kubatwa nayo. Uchaita kunge uchararama upenyu hwegonzoka hwekuti uriuza kuti panze apo pakaipa saka hapabudiki. But unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya, gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi. Zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba. But chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongo munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Vaimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakaita sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira pai urizani. Anotaura izvozvo zvinovanzika ende kana izvo zvekuti utaure kuti ndakumbosuduruka uchienda kupi uchiti chii ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti kunoku zviri nani but hazvinyatsokuda kuti chiko kuti ungati ndaamana ndakuita se ndakumbosuduruka but ndozvirikudiwa nesu kuti tidzivirire kupararira kwezvirwere kwacho
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe mumabatirwo ari kuitwa nyaya iyi
zvakati wandei pakuti iko kupararira kwacho kona kweinfomation zvekuti zvinobuda padzedzerere kuti zvakati ndozvaitika uye zvedzimwe nyika nyaya yacho yanga ichingobuda ichiita se zvitaurwa ende maindavhies anga achiita se achiitwa zvinhu zvinotinetsei kana kuri kunana nyika dzedu dzakaita sezimbabwe unokwanisa kudzidza izvozvo zvokuti kubuda pachena especially pazvinhu zvinenge zviri critical especially zvirwere zvakadaizvo
ko zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo mucanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve muchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavhairus
pari zvino ndizvozvo zvekungoti tinonge tichingotaurawo kama mawhatsapp group kuda kumana chenjererai ngwarirai kushesai panze apa paipa nhasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro mauniversity zana university of madzu university of concordia hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro makambanizo vari kutraya nyaya dzequarantine idzodzo
avo vanga vari vapeter mashiri vachitaura vari parunhare vari kucanada namavelas muhlanganya uye westudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai ndaizivei manyoni vari mumount pleasant muharare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavhairus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mai manyoni mungatitsananguriro kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muzimbabwe takatarisa dambudziko irori recoronavhairus
takatarisana nedambudziko irori ka hapana chatingakwanisi kubatsirika nacho ndochokwadi chekutanga pekutanga bhikosi hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu asi chinoitwa chaicho hapana kana gadziriro chaiyo iripo hapana tinodaro noda kwekuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasi kuwanika saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro mumadzimai munomu titori padambudziko hombe rakakurisisa ende zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo kungotaurawo chete muvanhu asi kuti tingati pane gadziriro iripo hatinganyeba kunenge kwakungoparara kwezimbabwe izi
tombotarisa nhoroondo yenyu imi saamai tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu
ini ndine vana vatatu 3 pachishona vana vandinawo vatatu ava zvakaoma handimbodi kunyepa tiche mazo kare taitomboti mazuva ato apfuura akanga tirombotaura nemi pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raizi tongoonawo kubika chero risina supu asi ezvinozvi pamararamiro andakuita ezvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupfu 10 kgs iyoyo ende tinotovavarira kuti iite kana 2 weeks asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma nenhau yekuti kutiwane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo vegetable racho chai rine mashizha 4 aya handisi kukwanisa kuritenga ndakaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi because riri kuita 15 bondi asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanisi kuiwana nevana izvozvi vevana 2 vanoenda kuchikoro ndofunga ndakambokutaurirai mwedzi yapfuura iyo tichava vana vachangovhura ikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha handina hangu kuzomuendesa nokuda kwekuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi ikokoko hazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya saka takaomerwa semadzimai kusheya kuti ndinotangira pati unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha asi kuti ndiwane chekuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa naiye varongotitarisa zvakaita nyika yese seizvozvi dhola chairo nhasi $1 US saka risa kubhondi nhasi riri pa 35 $45 cash. Kana iri eco cash riri pa 47. Saka ndichazivi kuti tinorarama sedzi wozopenyu wacho watoma. Kana iri sesipo yekugeza yaita angotenga green bar. Tiatengi maseti mawashing powder zvataita. Taangotenga green bar. Rinoshanda zvese kusuka, kugeza, kuwacha. Saka atizivi kuti tosvika kupi neupenyu hwakadaro.
Muri kubata mabasa api uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamaa muri kutaura izvi?
Mari zvinozvo tikachitara zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose. Wazinini pamurungu pandosenza, ndinosenzera murungu mutena but ndinopiwa 900 bond. Asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvo zvizvinhasi. Iwita 270 mupick and pay. Saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudzika kwekuseni kwamasikati kwamanheru. Zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose. Zvimwana anengada kukwira kombi kuenda kuchikoro. Vanenge vakunzi ngavachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani pati mamwe mazuva. Unotozongoguma kukundikana. Saka zviri kutondiremera zvekuti ndotosvika kuti ndodii tozvibatanidza sei. Woenda here kumusha kwacho hakuna kunaya. Ndogara kuno kukwacho mari yacho haisi kukwana. Saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatiri.
Tombotarisa munzvimbo yamuri kugara. Mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa. Zvirongwa zvipi izvi?
Zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezve census. Seni chizvarwa chemuZimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno. Saka ngokura tichingozviziva kuti kana kuchitwa census makore ese isusu vanhu tisaita tombouzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paradio kana pamaTV apaZTV chibuda kuti kune census vanhu vari kuverengwa. But zvinozvi ndakangoshokwa last week musi weTuesday. So sangana nevarume vaviri nevadzimai maviri vachiti madzama mukasei ndikanda muka hangu mamukawo seyo. Chikanzi tiri kuverenga vanhu. Ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii. Chikanzi tiri kuita census. Ndikutadzawo zvinzwisisa because handina kukura ndichiona census ichitiwa muitirwo wairi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri veStudio 7 nemugowera wega wega. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro navaDifadhuwe avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri. Mukomana nemusikana Justina na Witness Nyandoro vaDhuwe vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivo zita ravo rekutanga vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro. Zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare. Saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kandai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana. Nhasi tatitiite hurukuro navo vaDhuwe tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaDhuwe.
Tinotenda baba Jonga.
vaDhuwe, ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunze uko?
Ndine chitemo chakanyatsokutokura chababa Jonga. Ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu. Ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu, Josephina nemunin'ina wake anonzi Witness Nyandoro. Hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994. From kubva ipapo tikabva ndatorasikirana nevana vehanzvadzi yangu. Ndiri kutinyatsokutovatsvaga. Handigoni kana kutokotsera chaivo nekuti handinyatso kutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei.
Hanzvadzi yenyu paya
shaika vakatora vana ndiani vadhu
azodzi akupa aka shaika zvakaitika ipo kuti baba vevana vakatora vana vechiti vari kuenda nawo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kuBlawayo kwavaigara vaigara kuSt Peters kuSt Peters zvikazi vakatobva kuSt Peters vari kugara kuPumula kwavakazobva kuPumula ipapo ndikatowana Runare zvanzi baba vemwana vakatoshaikawo futi saka vana vakatorwa nemhuri yemurume saka taisingazivi kuti mhuri yemurume vari kubvepi but chandirikutiziva ifamili yakwanyandoro ndakatorwisa ndaa kutotsvaga vanhu vakwanyandoro kuti pane vanhu here vari kutoziva ndikatsvaga zvese mumasocial network ndikambopinza nemumanewspaper kana pane chandiri kuwana so chichemo changu chandinacho kuvanhu vezimbabwe vakateerera purogiramu iyi ndirikutoti vedue ndapota ndibetsereiwo ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu upenyu hauna kurarama moshe nokuti handisi kunzwa moshe paupenyu because kana ndirikutoziva kuti nyange kwavari kana kuti pane munhu anoziva kuti kana vari vapenyu ndinokumbira kuti vanditsvage vatibate kana vakashayiwa pane munhu anozviziva izvozvo ndinokumbira kuti andibate parunhare anditaurei kuti chii chaari kuziva nokuti ndizoona kuzorora pamweya pangu
baba vevana ivava mukuwasha wenyu ainzani zita rake rizere
zita rake rizere handisi kunyatsokutorirangarira moshe tazii kunyatsokutorangera chete tuko wake vaiva wanyandoro
pakatorwa vana vanga vane makore akadii vanga vakura zvakadii vadhuve
vana nguva pavakatorwa vaiva vadiki nguva iyoyo because josi ndofunga nguva iyoyo aiva somewhere around vana 5 years witi aiva somewhere around vana 2 years because witi he was trying kutofamba nguva yachona aiva mudiki diki so zvandikutoziva kuti kwavari havasi kana kumborangarira kuti kwana mbuya ndekupi kana kuti kwana sekuru ndekupi
mungava nenhoroondo here yekuti hanzvadzi yenyu yakashayika iyi vakasangana sei nemurume wavo vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita raamai vaWitness naJustina
amai vaWitness naJustina zita ravo anonzi Setukile aishandisa senemu yakwashumba kana kuti Setukile Spanda vakasangana kuBlawayo nokuti Setukile aishanda kuBlawayo nguva yachona ndoko vakazosangana ikoko so baba nyondoro anga asati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatsokutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora aitonyatsokutoziva kuti tiri kundotsvaga kupi kana kuti femiri yake iri kugara kupi so anga asina kuroora ndizvo zviri kuita kuti tonyatsotisaziva kuti ndepapi vatinovatsvaga vanavo
kana paine vano ruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandikutokumbira vanogona kunondibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu iri kuti 0044786569977 ndizokorodze zvekare plus 4478656799777 vana vavo kana Josina ari kurangarira kana ari mupenyu ndinofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt sokuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana vandichivatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt but iko zvino ndichitaura newe ndiri kuLondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because tisi kutowana closure chaiyo kuti tinonyatsokutoziva kuti chii chiri kufamba nokuti kachimbofamba chimborangarira kuti kodai vatiwe vana vari papi inyaya iri nyatsokutondishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tikutenda chirongwa cheichi chavari kuita tinonyatsokutochiteerera zvikuru chinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo Witness naJustina Nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvongo yadi yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzeru dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti paww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tsana njani mtaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhla ka 14 kumbimbitho 2020 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje uzulu wemangwe lochimanimani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakansila alezi zigaba
Siyananze ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwecoronavirus sikhuluma ngama borders sikhuluma ngama airports akula mzamo
iWorld Health Organization isisungule isikwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane wecoronavirus emhlabeni jikelele
ibilay ingavele amendo ivunywe ezukwesikweleti esivele selaso sililizwe sesisengeza ezukwe 9 billion esilayo njengesikweleti
uzulu wakobulawayo uthi kavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okuzanywa ngukhulumende zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ebona ngezempilakahle e-World Health Organization isibumbe isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. UMavis Gama uyalandisa.
Umqondisi we-World Health Organization uMnumzana Tedros Adhanom Ghebreyesus wazise ngokubunjwa kwesikhwama lesi izolo njalo uthe badinga imali engange 675 million yakwelemelika kuzulu jikelele ikakhulu izinotho kumakampani kanye lakunhlanganiso ezizimeleyo
We can only meet this threat together everyone has a part to play
Akumelela kuphela masingasebenzisana umuntu wonke kulendima angayidlala ikhuthaze ukhulumende wenu ukuthi asekele abe-WHO kanye labe-COVID-19 response lesi sikhwama sizosiza ekuthini ukuthaniswa okudingwa ngamazwe asathuthukayo kanye lezisebenzi kwezempilakahle ezisebenza gadalala ukulondoloza impilo zabantu
uzulu okhulumisane lalo msakazo obalisa umnumzana Collins Ncube utshengise ukulijabulela leli nyathelo eselithethwe ngabe UN ndawonye labe WHO ukusungula lesi sikhwama sokusiza kudaba lokwenqabela ukusabalala kwaleligciwane le COVID-19
siyananze ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwecoronavirus sikhuluma ngama borders sikhuluma ngama airports akula mzamo esingathi ingabi senziwa nguhulumende wethu ukuthi asize edabeni lokuthi inxa kungaba laba abantu abasebe affectwe yi-coronavirus so mbona kuwumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi bencedise especially amazwa anjengawethu anganama ma-economy asebenza kahle ukuthi sincediseke sithole imitshina yokusikana leyo coronavirus
imali le izasetshenziswa kunhlelo zokudinga umuthi wokwelapha i-coronavirus kanye lokunakekela abahlaselwe ngumkhuhlane lo emazweni wonke jikelele. Enye yalimali izasetshenziswa kunhlelo zokucubungula igciwane elibangela lomkhuhlane ukuze abezempila kahle bazwisise ukuthi laqala njani lokuthi lingenqatshelwa njani. Kuliviki uhulumende uphiwe imali engange 25 million yakwele Melika yi-Global Fund eqondane lokulwisana le-coronavirus. Lanxa ungakafiki eZimbabwe lomkhuhlane, uhulumende uthi kulabantu abafakwe ilihlo ngabezempila kahle ukuze babe leqiniso lokuthi kabalawo. Abantu laba bagoqela abangamachumi ayisichiyagalombili lanye koBulawayo. Ekutshoneni kwelanga namhla, i-coronavirus ibisibulele abantu abangu 5604 emazweni achiyeneyo. Ezwekazi le-Africa isibulele abantu emazweni agoqela ele-Egypt, Algeria, Morocco, le-Sudan. Emazweni afana le-South Africa le-Namibia isikhona kodwa abekho asebefile. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Uzulu wakoBulawayo uthi kasoze amukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe leminye imithetho etshiyeneyo okuzanywa nguhulumende. Othe inyathelo lelo lijonge ukuthathela idale lePhalamende amandla liwaphe umongameli welizwe. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso ye-Coalition on Debt and Development, yona ephakathi kokulimukisa uZulu ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo kanye lamalunga edale lePhalamende bathi kabasoze bamukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kweConstitutional Amendment Bill number 2 ngoba kuthathela iPhalamende amandla njalo kusipha umongameli welizwe amandla amanengi. Uhulumende uzama ukuguqula imithetho engamachumi amabili lasikhombisa phansi kwebhili leli. Abakhulume emhlanganweni wakoBulawayo lo bathe ukuguqulwa kwemithetho lokhu kuzathathela idale lePhalamende amandla okucubungula udaba lokweboleka izikwelede kwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi zilungele ilizwe na. Ngokunjalo abanengi bathi kabayamukeli linguquko. Omunye wabantu laba lilunga ledale lePhalamende elimele iluveve unkosikazi Stella Ndlovu.
Engikwesabayo kubane izikweleti lezi zithathwe zithi sesithethwe zingene ezikhwameni zabanye abantu bayisebenzisa imali leyo ngendlela engayisiyo, but izikweleti zizasala zikhona ebantwini. Asikufuni lokhu, abantu kabasukume batsho ukuthi no to this.
Unkosikazi Ndlovu wengeze wathi kuyingozi ukuvumela uhulumende ethatha izikwelede angasoze enelise ukuzibhadala ezizathwalisa ngitsho lezizukulwane zeZimbabwe nzima.
Sesithule kakhulu njengabantu beZimbabwe, kumele sikhulume sithi kubana esingakufuniyo asikufuni.
Uhulumende uzama njalo ukuguqula isisekelo sombuso ukuze umongameli abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba kanye nomtshutshisi omkhulu uprosecutor general. Ufuna njalo ukwengeza inani labaphathintambo bakahulumende abangayisiwo malunga edale lePhalamende. Wodwa osakhulayo wakoBulawayo uMichael Ndiweni uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende useguqula isisekelo sombuso welizwe yena engakasigcwalisisi sonke ngemva kokulotshwa kwaso ngo-2013.
Nginakani ukuthi mina siphangise kakhulu ukuthi sifuna ukugambela isisekelo sombuso sivele singaka-implementa singakafezwa. Ngakhela kungo-devolution kuningi vele okuningi kakhulu kungasikhanyela kusekelo sombuso okungakafezwa okuningi kwakhona.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uThemba Chiveya laye ongene umhlangano wezimcod wobulawayo.
Lolu daba lwe-amendment le ekhulunywa ngayo leyi luyadanisa kakhulu ngoba kufana nokuthi umuntu ethengelwe isuti ahla engayigqoka ahla i-old.
Kusukela ekupheleni kwayo nale inyanga kusiya kunyanga ezayo idale lePhalamende likhangelelwe ukuphuma ijumo lithapha imibono kaZulu mayelana ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi esigabeni semzimuni enyakatho yeGwanda zithi sezisidla kanye ngelanga ngenxa yendlala. Zithi ukudla ezikuholiswayo akwaneli lutho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi umangwe uselala eziko njalo zithi ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Ngesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela, izakhamizi ezidlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakho ngumeli wedalela ephalamente eGwanda North umnumzana Madodana Sibanda. Abantu abalithumi lasikhombisa bebesabelana isaka elilodwa le 50 kg. Kodwa umunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badle kanye kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelele. Ukuthi lokudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asinazo sizitholi. Akunzima ehlane la ukukhulu kakhulu. Dinga uncedo lokuthi ngawo uhulumende nje ngawo uyasincedisa ebesinikeza nje ukudla ukuze lathi sifunde ukuphila nje ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lizinet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokho kudla.
Mina ngiyakholela kulokho i-social welfare ukuthi baba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokhuyana, siyashandira emgwaqweni, sihamba silungisa umgwaqo, sifaka amatshe. Yikho lapho esisiza khona. Le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana, siyakhipha ama-$30. Ndida imali yakhona ukuze uyizuze mntanami, sesiqalisile nje ukuqala siyibuthelele ukuthi size kwana i-$30 yangikhona. Sithole nzima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikuholayo kuyabe konakele, ngokunjalo zithi zicina zikulahla lokhu kudla. Nawu unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayidlala inkulu kakhulu sibili, ngoba khonokho kwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla ukuthi silendlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu, kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile, besikhipha khona phana okunye okungani kuyizigaqa kubolile okungasela ncindi, sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Nkalo weDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokusilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala eminyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izulu alizange line ngomnyaka ophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umumbu, kodwa hayi indlala ijikile sibili ngokubana iminyaka yonke le besingatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imvu emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake eziphali naya kukho. Singathola uncedo olungasincedisa ukudla kumbe lokuthi nje nxa kungaba le dona engasincedisa ukubana sizenzele, silezingadi siyalima, kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhaya.
Amazwi kaMankala agcizelelwe ngumnumzana Amos Spanda.
Sibulawa indlala lapha kule ndawo, izulu alikho, nga izulu likhona hayi ngasiyazi. Uma rice lapha sithole ama 2 kg awuncedwa vela kuhulumende nebona ukuthi athi sizincedise lathi ngesingalakho kumbe nathi samatiye, yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengalolu nyaka khona sikuloyo izibungu besizazuza, kodwa kulezibungu ezisidlelayo amabili emasimini. So yikho isivuno vela asikho ngitsho, yindlala enkulu eyezayo phambilini.
USpanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Dinga usizo lokuthi singancedwa ngokudla, ngoba ukudla vele okuyiqoko esiqokoqela. Ukudla silakho sobona sivuthene kwaba silanda amarayithi ngenxa yokuthi asilakuhle. Sincediswa yikuthi bayasincedisa nje labo abahulumende basinika nje amabelanyana, kodwa asilasti. Sidla ngokudla sihlayela, asisuthi indlala isiphethe sibi kakhulu.
Inhlanganiso esiza ozulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program sikalile ukusiza izakhamizi zemaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi zemaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane lendlala embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokuphangisa. Itho kwenza umumo ube mubi ngamandla ikusilela kwempupho lomumo belizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikomzimuni ematshetsheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe wolukhuni.
Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izimo zokulima khonokho kokuthi lima kuthiwa kuyalinywa kwenziwani kusuka ezandleni zabomama. Bomunye khonapho emisebenzini yemafektari into eziningi zisezandleni zabomama. Kephe mama yibo badubeka ukudlulisa ngoba kathethi ukuthi umama azayithenga i-2 liters ze-cooking oil sifumela abele $100 esandleni. I-$100 yakho niyayithatha ngathi imisebenzi kayi ubaba kasebenzi ngaye ngasebenzi uyi-informal trade. Just imagine uthengisele omunye iziti layo kanomunye ethenga iziti komunye ayethenga amakiptip ethenga amakiptip kuze kukwama imali yesaka lempuku oku-10 kg yempuku okuthengisukuthi omama basadalala sendilo kana omthwalo wedonki silatho wokudlala banxaka kuthiwa ye omama bakwathiwani yeyalungisa izinto zalama-platforms okulungisa izinto but mina ngokwami yedwa angikayibonisi impumelo yakho ningathi ama-results akhona nawo ayabathala.
Kungabe lokhu kubangela lo dlakela yini ezindlini?
Ya, okomnotho elizweni ezikhambelile kungazabe likuseli kubangela idlakela ngoba endlini nxa kungalalutho vela kulama lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlane alelo langa uzwa nje uzihlekela uwedwa but wathi le omunye ekhangela ukuthi omunye ngiyozama ozakwenza endlini kube ngcono kudlini lekuye abantwana baye esikole kuyembhado zigqoke athole ukuthi yena belaye kakwanisi lana laye akhangele omunye vele ngazabethi kuliyekele ukubanga udlakela ezindlini ngoba umusa uba khona endlini nali le nzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily lonke lile nzuzo efana naye elithokozisayo nxa siyazuza iyathenga i-city for example ehambe iyethenga inyama inyama uthenga inyama yesisi iphuma amaqatha angu-2 usuphela ichomoliya oyikhe engadini sidliwa ngabantwana amaqatha asengakabani akuntshela ukuthi abantwana bonanti labo babe sizabeli khangela lami ngabe ngimkhangeli ukuthi katena sesidla inyama thina singayidli vele sesisiye esigcineni noma sesisiyalala vela kuphela mina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi kuPollard kulama-thematic committees ikhona le abesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
I-committee leyo abesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo iye sikhangelele ukuthi sibe ngathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona kube kuthi ngakuyenzeka laba abaphakathi abaziba sebeyile bayithuthise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile kona njengoba adensitho bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngise esibhedlela ngisebenza esibhedlela sekuthi kuthiwa nesidumbu sekuthiwa sesifile i-120 sokuyi-120 so yikho esithi thina kungabe kuthiwa yabomama yena le iyaphangisa sibili ibe khona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana lenhlupho ezinto.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumente ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo ya?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikambamanga angikawuboni izinto sibe ngathi mina lo umbutho uyazanya. Yebo, uyazanya njengakho lokhu nje khathi esingabe ephalamende sesayenzela yena leyana i-professional representation eyokuthi kulabo mama ngoba ababevele besivalele. Kodwa esesikufuna khathesi ukuthi sikulingayo yini zam kube yizebra, kube yindoda, kube umfazi, kube yindoda, kube umfazi. Hhathi kuyeze ukuthi akhona kureserve ezindala sifuna sibe yi-50-50 sindlela leyo, hhathi i-50 leyo yokuthi kuloku leyo liza kuphiwa kule ngxenye liyiphiwa. Ngaleyo ndlela njengakho lokhu ngingathi yikho nje engingathi ngingambona engazathi ngaba kusekungani ngakho lokho kuba ngcono kodwa vela akungabi lezi ngcono esiyile kumkhathi.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejahelidala uChris Gande.
Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa, usobhuku weLower Gweru. Kodwa okwakathesi ehlala esigabeni seMathebeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo, ngiyabonga ukwamukeleka ehlelweni kwaZulu kakhulu, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ezimayini lapho sizwa kuthiwa amapholisa aseyenze umsebenzi omuhle la?
Umumo ezimayini zangapha kakhulukazi eMathebeleland South lapho engikhona ngokusebenza muvi kodwa amapholisa awe-intelligence aweZimbabwe ebalukalele le-Republic leZRP benze umsebenzi omkhulu ngokubamba izigebengu ezabulala umfowethu weLower Gweru uCorden Moyo. Zayirobha abantu izimali, zenza konke okubi, zibanjiwe lezo sibonga amapholisa awe-intelligence aweZimbabwe.
Ibona labo ababanjiweyo yibo yini labo kade sibezwa ukuthi balegamelo ukuthi ngamashurugwi?
Okwakhathesi kasikezwa ukuthi yibo yini ngoba isigaba ngesigaba lapho abona khona bayahanjiswa babuyiswa khonapho lapho obona khona. So kulontela iviki mhlawumbe kumaviki ezayo sitsheliwe thina njengabemuli ukuthi khona bazalethwa lapho emaphisa lapho abambulalela khona bezohlangana necommunity bazikhulumele ukuthi bona bayini. Kodwa-ke yizigangi sibonga amapholisa asukumileyo ahlambulula ilizwe leZimbabwe ngokubamba izigangi lezi ukungcolisa ilizwe laleli lizwe ukuthi akusela mthetho. Umthetho ukhona eZimbabwe ngoba nanko amapholisa abambile izigebengu lezi.
Sesike sezwa abanye besithi bona labo abayenza ubugebengu labo ngabantu abalobudlelwano leziphathamandla zikahulumende. Manje pho nxa sebebotshwa kungakuliqiniso yini?
Ukubotshwa kwabo kuzaveza ukuthi nxa benobudlelwano leziphathamandla, nazo iziphathamandla kuyamele ukuthi uphume egcekeni ukuthi kuhambe njani. Kodwa kangikholwa ukuthi banobudlelwano leziphathamandla. Ngokwenza kwabo bekwazi ukuthi bangaphansi kweziphathamandla bazame ukungcolisa ilizwe leziphathamandla ngoba bebengeke babotshwe nxa bebele budlelwano leziphathamandla. Sikhuluma nje thina bemuli sitsheliwe ukuthi babotshiwe, kusitho ukuthi iziphathamandla lazo zingemva kokubotshwa kwabantu abephula umthetho ngoba kungasinyanga ezingaki uminista wejustice uZiyambi Ziyambi wakhuluma ukuthi bonke abantu okuthiwa ngamashurugu xa beresista ukubotshwa kufanele ukuthi kuzanywe ngamandla wonke ukuthi babotshwe. Ujustice lokuza wethu Malaba laye wakutsho ukuthi emakhothi lapha abantu abalokwenza lale into yamabhemba lokuba ngamashurugu abasentenziwe kakhulu. So kusitho ukuthi le president wethu utsho njalo, iZimbabwe yonke itsho njalo, laba bantu bebezama ukuwena ilizwe leZimbabwe ngoba iZimbabwe ilimele indawo eziningi sekhelengezelela ukulimala kweZimbabwe. Kodwa khathesi siyabonga ngoba naku ubuphathi esinabo buhlukumile babopha laba bantu ade bengcolisa ilizwe lethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi yibudlwangudlwangu bani kade bebenza asithi bafikile lapho emayini lani likhona lisemba, bayenzani abantu bakhona?
laba bantu ngabe sikile njengoba sikhuluma kunje nje lapha emaphisa lapha enkona babulala umza wami bathatha amafoni bathatha izimali ngoba bafuna abantu lapho kule mali khona emashopi nendawo njengoba lapho kule golide khona badinga ukuthi igolide lingaphi babuye balithathe bafuna imali bafuna amafoni bafuna yonke into engabenza bahlale bale mali kodwa kuyibudlwangudlwangu okuyikho okungafunwa ngumthetho ngoba umthetho awufuni ubudlwangudlwangu kuleli zifuyo.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngiyavalelisa Zulu kandaba lina eZimbabwe. Sibonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe ngamapholisa ethu. Sicela ukuthi wonke uZulu weZimbabwe bancedisane lamapholisa lapha khona. Lapha bona kule budlwangudlwangu khona. Batshele amapholisa. Amapholisa azasukuma atshele abanye bawo. Kwenzela ukuthi sibambele lo budlwangudlwangu ngoba thina nxa singasakhulumanga ngobudlwangudlwangu njengabahlali beZimbabwe. Sibona ubugebengu babantwabethu. Bayabulala thina. Kasitshelele amapholisa, amapholisa ababambe. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Loke ngumnumzana Matthew Nketa usobhuku welowa gweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sibongeke ijahe elidala uChris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye njalo ngeviki ezayo. Vocalist esiqhubela uhlelo lwethu lezindaba zanamuhla kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wemango lowechimani mani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakansila. I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana nomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo yimi untungamili Nkomo lilale.